tinoti maemployers ega anokwanisa kubhadhara in US dollars ndevaya ma-non-governmental organizations vanofundwa in US kana kuti maexporters. Asi even pamaexporters pacho ngatitarisei vanoexporta vanotengesa tobacco, kamari kavanopiwa in foreign currency kashoma shoma chaiko. Mining, I can only talk of gold mining, vanonzi ivo 30% chete ndoyavanopiwa in foreign currency. Saka vashandirwi vazhinji havakwanisi kubhadhara in foreign currency because havatorina foreign currency yacho.
Asi sevashandirwi munosvitsawo here mashoko iyaya kuvashandi, nokuti vanenge vachingofungwa zvavari kushanda vachiburitsa kana kuprodusa, vanotarisira kuti miuro yavo inongouyawo nemamiriro akaita zvinhu?
Handingakwanisi kuti nditi pachokwadi chaipo chaipo hongu tinoda izvi, nokuti isu sebato repamusoro we cannot guarantee kuti every single member ari kutaurirana nevashandi vake vachinzwisisana. Chatinoita isu ndechekuti kamwe chete pagore muna November tinogara pasi nevakuru vematrade unions pane yatinoti isu collective bargaining summit. Ndo patinonyatsotsanangurirana zvakwana kuti maemployers takamira sei, tichizwawo kutivo vanenge vachiti kudini. Saka collective bargaining summit yegore rino iriyo from the 21st to the 24th of November. Saka ndofunga ndo patichange tiri kutaurirana mushandirwi wese wese nemushandi wese wese, the leadership yacho inenge iripo ipapo.